manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 19/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaemasono Munangagwa vanoyambira vari munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvekuongorora sarudzo chete kwete kuda kuzopindira mukuitwa kwesarudzo. Bato rinopikisa reCCC rinopinda mudzimba muBulawayo nemumigwagwa richitsvaga rutsigiro pamberi pemusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato vaNelson Chamisa mangwana muWhite City Stadium. Chikwata chengezi Platinum Stars chinowedzera matambudziko eCapes United mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaemasono Munangagwa nhasi vaudza masangano akapinda munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvekuongorora sarudzo chete kwete kuda kuzopindira mukuitwa kwesarudzo. VaMunangagwa vataura izvi kushurugwe mudunhu reMidlands uko kwavaita musangano wavo wekupedzisira wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu chiri kuuya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana pachikoro chetungogara high school, vaMunangagwa vayambira vemasangano aya kuti vazive zvavakafambira.
As I said, all our observer missions, please do not come to observe us with foregone conclusions from your homes or your countries. Come with an open mind.
Asi vanhu vazotanga kusimuka kuenda kumabhazi avatakura kubva kunzvimbo zhinji dzemunyika kuuya kumusangano uyu, vaMunangagwa vari pakati pekutaura, vamwe vachiti vabva kuBechnaf Bridge, vamwe vachiti vabva kuHarare nevamwe vekuGokwe. Asi vachisimuka kudaro, vaMunangagwa vaenderera mberi vachiti vachakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuuya idzi.
Nevhoti yedu yomusi wechitatu, ticharakasha tigosasanga tuato tusina maturo. Isu veZANU-PF hatifi takatengesa nhaka yatakasigwa namateguru edu. Victory is on the horizon. Our victory is certain.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati kurota kweZANU-PF kuti ichakunda musarudzo dzemusi wechitatu.
23 August, tichava new order, new administration, new president, new parliament, new executive. Saka tinoda kukumbira vanhu vedu vanhu vese kuti ngavarege kutevedzera zviri kudiwa neZANU. ZANU inoda kuti vanhu varwise kuitira kuti maelection akansirwe. Vari kutonyatsoziva kuti kana vakaona 30% chaiyo ilati nokuti mukomana apinda nyika yese.
Mumwe wavanga vari pamusangano uyu ndimuzvare Rosemary Murwisi, avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzura mugweru vakamirira ZANU-PF. Muzvare Murwisi vanoti kukunda kwavaMunangagwa kuri pachena nekuti mabasa avo anovareverera.
Inini ndiri kuona musi wa 23 tiri kuina zvine mutsindo. Sevanhu veMidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa naPresident wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kubetsera ndikushumidzira vanhukadzi vese kune vaovhendas nevanhu vakawanda kudaro. Saka President wedu number one, President wedu
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vane maonero akasiyana nezvataurwa namuzvare Murwisi.
Ini sekuona kwangu handioni maprojects aya achibetsera kuunza mavotsi akawanda kuna vamunangagwa nokuti mamwe maprojects haasiri kubetsera malivelihoods issues haasiri kubetsera kuunza zvokudya patafura pevanhu tikatarisa semuenzaniso kumutawatawa president wakataura nezvedhamu rawakawaka kuchivhu chionai manje kuti dhamu iroro rinobatsira sei munhu ari kumutawatawa
vaimbove mutungamiri wemozambique vajoakim chisano avo vari munyika kuzoongorora mafambiro ari kuita sarudzo vanga varipowo pamusangano wezanupf uyu uyo wapindwawo nevamwe vakuru mubato rezanupf
ndakamirira studio 7 ndiri kushurugwi ndini tobias mudzingwa
zvichakadaro mutoro wenhau uyu tobias mudzingwa anoti amboshungurudzwa nemumwe murume anga achizviti mushande anoona nezvekuchengetedza runyararo munyika mushure mekunge awanikwa achitora mifananidzo yevanhu vanga vachisimuka nekumhanyira kumabhazi apo vamunangagwa vanga vachiri kutaura mudzingwa anoti ambotorerwa chitupa chake chebasa pamwe nenharembozha zvakambochengetedzwa kwenguva ndefu achinzi anoshandira studio 7 inoshora hurumende nguva dzose asi anoti azopiwa zvinhu zvake mushure mekubatsirwa nevamwe vatori venhau bato rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti triple c nhasi ranga richifamba mudzimba pamwe nemumigwagwa mubulawayo richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino idzo dziriko nemusi wechitatu svondo rinouya mangwana bato iri riri kuita musangano waro mukuru wekutsvaga rutsigiro munhandare yewhite city stadium makare mubulawayo apo mutungamiri webato iri vanelson chamisa vari kutarisirwa kutaura kuvatsigiri vebato ravo kuti tinzwe zvizhinji ngatinzwei hurukuru yaiitwa nemutori wedu wenhau anastasia ndlovhu nemutevedzeri wemutauriri wetriplec uye vari kukwikwidza vakamirira bato iri kupelanda vachavalala musarudzo dzeparamende vagift ostalos siziva
nhasi tiri kwabulawayo kwanditi zvatumwa patiri kugadzira chirongwa chedu cherali iri kuitwa mangwana kuwhite city stadium tiri kushedza vanhu bulawayo yese kuti vauye varwe nesen chamisa vachanga varipo vachiparwa urongwa nepurogiramu neagenda yetriplec kuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatora kugadzira nyaya dzematitle deeds nyaya dzemasalaries for civil servants nyaya dzekuchinja upfumi hwenyika kuti ubhenefite mazimbabwens mukuru vachanga vachiarticulata waagenda iri panewzimbabwe blueprint vachawanazve mukana wekuparura macandidate etriplec officially kuti vanotimirira kuno kubulawayo ndevapi vachaparwa macancellors vachiparwa agenda yedu yekuti kana tapinda ndezvipi zvinhu zvatikugadzira nhasi tiri kuita karali bulawo yese kuti tikurudzire vanhu kuti vanzwisise agenda yedu yetriplec kuti isu setriplec ndezvipi zvatinomirira ndeapi maprogramu atira kugadzira saka mukuru vanenge varipo vachitaura officially as the first spokesperson of the citizens coalition for change
muri kuti chine kuvharurwa kwemabhanazi enyu muno mubulawayo nemunedzimwe nzvimbo dzenyika
zanupf yapindwa nemuchuchu vari kubvunduka vanga vachifunga kuti triplec haina mastructure haina kurongeka manje nyika yese izvezvi yazara ukangopinda mubulawayo ibhana retriplec ukabuda masi yepambili ibhana retriplec ukapinda unana murewa muzarabani saka vari kufamba vachipisa mabhana edu we have reported to the police because this was a democratic party and tauza mapurisa kuti vanofanira kuita make sure that the law takes its course and vanhu vano kupisa mabhana vanofanira kuziva kuti mhosva hairovi rimwe remazuva kumberi uchashedzwa nenyaya dzemhosva isi zanupf izvezvi ri kubvisa maposta edu ivo vaitaura kuti vari organize asi havana maposta nyika yese zana haina maposta haina maflyer haina agenda ndosaka muchiona havana kana manifesto chavanacho chete inyaya yekuti vaite kupamba fumbi yenyika yese isu tataura kuti agenda yedu ndekutisimudzire upenyu hwevanhu izvezvo vari kutyidzira vanhu kumareseva masabhuku vachivaudza kuti triplec haifaniri kuvhoterwa ibato yemunhu wese icheche pasi pemuti ndeyemazimbabwens ese
havanga vari mutevedzeri wemutauriri wetriplec uye vari kukwikwidza vakamirira bato iri kupelanda vachavalala musarudzo dzeparamende vagift ostalos siziva vari mubulawayo naanastasia ndlovhu westudio 7 vechidiki muzimbabwe vari kuyeuchidzwa kuti vagare vachiziva kuti kune upenyu mushure mesarudzo izvi zviri kuuya mushure mekunge vechidiki vakawanda vanyoresa kuvhota asi vakatarisana nezveminga mpinyi zvakawanda zvinonzi zvinogona kuvatadzisa kuvhota musarudzo dziriko nechitatu chinouya. Mutorero wenhau Taboka Ncube anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya yezveutongo hwakanaka kutsara uzhinji pamwe nekupinda kwevechidiki munyaya dzesarudzo vakuda kwashebandama vanoti kunyoresa kunovhota nekuenda kunovhota zvinhu zvakasiyana, asi vanetarisiro yekuti vechidiki vachaenda kunovhota.
Vamwe vanonyoresa nekuti munhu wese ari kunyoresa, poita vamwe vanonyoresa nekuti vanoda kuti izwi ravo rinzwike musarudzo. Tikatarisa malocal government elections muSouth Africa a2021, vechidiki vakawanda havana kuenda kunovhota musi wesarudzo asi vanga vakanyoresa. Izvi zvinova zvinoratidza kuti kunyoresa nekuvhota zvinhu zviviri zvakasiyana. Zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vanhu vechidiki vasavhote kushaya confidence kana kugutsikana nevanotungamira kubatwa kwemapepa esarudzo. Vamwe ndivo vanoti vhoti ravo rimwe chete harina zvarinochinja.
Vachitaura neStudio 7 vaTekmo Mhlanga, vanova munyori mukuru wevadzidzisi vechidiki musangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union, vanoti kune zvimingampinyi zvakawanda zvinogona kutadzisa vechidiki kuvhota musarudzo dzegore rine, kunyange hazvo vakanyoresa kuvhota.
Tarisa kuti maiti mazhinji havasi kukapeta panyaya dzenyaya zvesarudzo zvinekuda kwezvimingampinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kuti vazhinji vacho havana chekutowana, vari kutosagara ramo. Tiri kuona kuti zuva nezuva panhandare yendege yeZimbabwe tiri kuona maita akawanda. Vazhinji vacho ndivo vakatoregesa kuvhota, vari kukwanisa kuenda kwana UK kunoita maNSAID. Tiri kusara nemaiti mamwe vari kuita zvisina mabasa, asina maturo, zvakaita semadrugs, zvakaita sechii. So izvozvozvo zviri kudzikisira zvenhamba yedu yemaiti ari registered, vachakwanisa kupatisipeta munyaya dzekuvhota.
Asi mumwe wechidiki ari muZimbabwe vaPride Mukono vakurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vaende kunovhota senzira yekugadzirisa remangwana ravo.
Ndinoda kukurudzira vechidiki vese muZimbabwe kuti vange vachibuda neuwandu hwavo musi wa23 August 2023, tichienda apa tichienda kusarudzo dzatichange tichielekta malocal authorities edu, mamiririre emudare reparamende pamwe chete napurezidendi, nekuti vechidiki ikodzero yavo kunge vachivhota, uyezve vano idonzvo rekuti vange vachikwanisa kuita kuti inzwi ravo rinzwike panyaya dzekuti vachatitungamirira nevachatibatira basa rehurumende makore mashanu anotevera. Ndivana
Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemutungamiri, vamiririri veparamende pamwe nemakanzuro nechitatu chinouya, paine tarisiro yekuti vechidiki ndivo vachavhota neuwandu sezvo vari ivo vanonzi vakawanda munyika. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino, vechidiki vanonzi vakawandawo kwazvo, asi chasara ndechekuona kuti vachazadzisa here zvinorehwa neuwandu hwavo pachaitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganyawe weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvinafundo Gadziro Gwekwerere, vanova ivo muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika. Vachange vachikurukura nesu pamusoro pekukosha kwakaita vhoti yemudzimai uyezve kukosha kwekuti mudzimai abude achinovhota nemusi wechitatu apo pachavhurwa nzvimbo dzekuvhotera munyika. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvinafundo gwekwerere.
Aiwa maita basa.
Tinoona kuti nyika yeZimbabwe ichange iri kupinda musarudzo nemusi wechitatu unotevera musi wa 23 Nyamavhuvhu. Voti yemudzimai yakakosha sei pasarudzo idzi?
Voti yemudzimai yakakosha zvikuru. Pachivanhu tinoti musha mukadzi. Saka madzimai ndiwo anoumba musha, ndiwo zvakare anoumba nyika. Saka tinototi madzimai ngaabude neuwandu hwawo nevasikana vaende kundovhota, nekuti madzimai navasikana ndivo vanonyatsoswera pamusha vachiona zvinoitika.
Tinoona kuti vamwe vangange vawanikwa ivo vachidzimirwa kuti zvingandibatsira here kuti ndibude ndichinovhota. Zvakakosha sei kuti mudzimai abude achinovhota, achivhotera bato raanoda?
Zvakakosha nokuti zvinoumba ramangwana. Munhu ukangoregera uchingoti chero zvazvaita, zvinozogona kuinda nepaasingakufambiri iwe. Saka ukaita sarudzo yechinhu zvaunenge uchida, hauna waunozochema naye mune ramangwana.
Tinoona vamwe vanoti madzimai akawanda munyika asi hationi nyanya pasarudzo dzegore rino paine madzimai akawanda vari muzvigaro zvepamusoro, tichiona kuti pane mudzimai mumwe chete achange achikwikwidza semutungamiri wenyika. Izvi zvinorevei semaonero enyu?
Zvinogona kutaura izvo kuti madzimai anogona kunge akakundikana kukwidzawo nokuda kwezvikonzero zvakati kuti. Kune chikonzero chemari yakawanda zvikuru, zviuru makumi maviri amadhora aidiwa. Inonetsa kuti iwanikwe mari yakadaro nokuti madzimai mazhinji anenge achitsigirwa kazhinji nana baba, ivo pamwe vasingashandi mumhuri. Saka inoshayikwa mari iyoyo. Ozotiwo vamwe madzimai vanongotyawo kuti tikazoonekwa takungomira-mira zvinogona kutirerutsa. Saka vamwe vanotyawo zvakare kumbunyikidzwa, nokuti takaona mumashure umu vamwe madzimai aiita zvematongerwo enyika achisungwa, tozozvoti vabatwa chibharo, vaitwa zvimwe namumapurisa kana kuti navasori vanenge vavabata. Saka zvinhu zvakawanda zvinogona kutyisidzira madzimai.
Tichiona kuti musi wechitatu iwoyo kana wasvika, mudzimai anofanira kutakura chii kuti aende achinowanikwa iye achinoisa vhoti yake pabato raanoda?
Anenge achifanira kutakura chitupa kana kuti gwaro rinotaridza kuti ndiye ani, evidensi yokuti uko kunotaridza ivo vanovhotesa kuti ndiwe ani.
Mamwe madzimai nyanya vekumaruva vari kuti ivo vari kutarisana nekushungurudzwa vachiudzwa kuti panenge paine zvakawanda zvinenge zvichivaona zvavanenge vari kuita imo munzvimbo dzinovhoterwa. Mungati chii kumadzimai iwaya semazwi eshingiso tichipeta hedu chirongwa chedu?
Aiwa, tinongoti unenge uri wega mubhokisi iroro, vhoti yako ndiwe oga chete unoiziva. Hakuna zvokuti pane makamera kana kuti unozonge uchionekwa zvaunoita. Aiwa, ikodzero yako kuenda uchinosarudza zvaunoda. Saka madzimai ngaasanzwa kutyisidzirwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvinafundo gadziro gwekwerere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives upenyu hwedu. Tiine hurukuro nemunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenias Chamyarira pamusoro peurongwa hwekuongorora sarudzo uchange uchiitwa nesangano ravo sevashandi.
Tinosungirwa kutenge tichiita izvozvo, tagara tinotozviita. ZFTU yagara ichiparticipata musuch important worthy national tasks. That's why muchiona kuti even pakopak takanga tirimo tiri marapotua ma elections osa aitwa tagara tinenge tichiobserva tiri ma local observers.
Tinoona kuti imi muri vashandi vashamuyarira munozopinda papi munyaya dzekuongorora sarudzo.
Isu tinofanira kunge tichitarisa nekuti kuitwa kwesarudzo, sarudzo ndidzo dzinounza kha hurumende, hurumende dzatinenge tichishanda nadzo seworking classica mukusimudzira upfumi hwenyika. Saka dzinofanira kunge dzichiitwa dzakajeka uye dzichiitwa nevana veZimbabwe, dzichiparticipatewa nemunhu wese pasina kumbunyikidzwa, nekuti hatisi mamilitary governments. Mushandi munhu anofanira kunge aine kodzero, iye musoja wofuti munhu, mupurisa munhu, munhu wese munhu anofanira kunge aine kodzero dzake. Tine 15 local observers dzatichadeploy maprovinces edu ese, nevamwo vari mumacommittees edu vanenge vachiparticipata kumaprovinces kwavanenge vari ikoko. Asi report ichazokompairwa neteam yedu ye 15 national observers dzinenge dzichitungamirirwa neni sa team leader.
Saka zvii zvamunenge muchitarisa mukuongorora kwamunenge muchiita sarudzo ikoko?
Tinenge tichitarisa kuti hakuna here kumbunyikidzwa kuri kuitwa mumacompanies, mumigodhi, mumamines, mumafactories, mupi mose zvamo munowanikwa vashandi? Hakuna here bato riri kuenda imomo richinovambunyikidza kuti mukasati votera basa richapera, kana kuti nekuda kwekuti kambani inei inotungamirwa nananingi ndo vari dzivaende vebato rakati, mukasaenda kubato irori muchazenge muchizosiya mabasa? Zvese izvo tiri kuzvitarisa. Tinotarisa kubvira pakataurwa zuva rekuti maelections achazenge achiitwa musi wa 23 August kuti pane here vanga vachiita izvozvo mumashure me 3 months, vanga vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo. Kana vanga vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo vachimbunyikidza vashandi vachida kuvataura kuti hemuchazodaiso kana detrazonikirina, tinonyora mumareports. Asi so far so good, hapana vatatawana zvedu vari kudaro.
Ndezvipi zvimwe zvamunenge muchitarisa kunze kwaidzo nyaya dzekungoona kuti vashandi havasi kumbunyikidzwa?
Chimwe chatinenge tichitarisa zvekare ndechekuona kuti idzo nzvimbo dzacho dzekuvhoterwa dziri kusvikika here, dziri accessible here kune vashandi. Noti nevashandi vamwe, of course, musi wokuvhotwa anenge ari maholiday, it's a declared national holiday zvayo, but vamwe vashandi vanhu vari maessential services. Munhu wese awana kodzero here dzekuenda kunoisa vhoti yake, adzoka here, agadzirira here, vaprepare here, mhuri dzavo kwavanobva havasi kumbunyikidzwa here kumarokesheni, kupi kwese? Zvese zvitinge tichitarisa sezetftu sevashandi. Tinezenge tichitarisa zvekare kuti hapana here kwatingati kukonfuzwa kuri kuitwa vashandi, kupedzisira vonzi vepakati tinene nemipakati kunongwe kukwanisirwa kunge kusiriko kwavanofanira kunge vachinovhotera? Zvese teichitarisa.
Chii chamungati chakakoshera kuti sevashandi munge muchiongororawo sarudzo?
Chakakoshera kuobserva nevhoisi revashandi ndechekuti isu vhoisi redu rinonzwikwa muno muZimbabwe, sezvo tiri nhengo yetripartite negotiating forum TNF ine hurumende, vashandirwi nesu vashandi. Tisu tinoparticipata mueconomic narrative yenyika yedu after elections, during and even before. Saka tine voice riri very very paramount and important. And the voice redu haringonzwikwa chete muno. Ndo zvimwe zvakanakira voice reobserving rinobva kuworking class, nderekuti isu tiri accredited member dzeSATUC, Southern African Trade Union Council, tinovapa zvataonawo. Tiri member zvekare yeILO accredited, tinonyorawo zvataona zvinofanira kunge zvinzwikwawo kuILO ikoko, Committee of Application of Standards and all those things, tinovapa. Kana General Assembly tine right yekuvapa. Tine member zvekare World Federation of Trade Unions, a block of socialist class oriented trade unions, ana China vanani, tinonyora tinovapawo futi izvozvo zvatakaona. Uye mapato ose ari muno tinovapa futi report yedu iri very clear, haisi biased, haisi controlled, haisi an extension of any other thing. Inenge yakangotarisa kuti vashandi vavhota zviri pakodzero here, havana kumbunyikidzwa here, havana kukanganisirwa here kuma extended families avo nekwavari kubva nekwavari kuenda. So ndozvo zvakakoshera izvozvo.
Manga makateerera kumunyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenyas chamuyarira muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives vari parunare muHarare neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. munhau dzemitambo. Chikwata chengezi Platinum Stars chawedzera kuchema kweCapes United iyo iri kungorohwa rohwa mumakundano ekastolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Ngezi yaroma Capes United 1-0 nechibodzwa chabva kuna Kadri Amin ndokanda makepekepe pachinano chegumi makundano aya. Pamusoro pezvo Ngezi yadimbura utungamiri weHighlanders pamusoro petafura kusvika pamapoints maviri chete. Highlanders ine mapoints makumi matatu nemasere, Ngezi yave nemapoints makumi matatu nematanhatu. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti vacharamba vachiita nepese pavanogona kuti vatore mukombe weleague.
Makwikwi atiinawo, saka mumakwikwi munoda kudhonza, mumakwikwi munoda kuramba makashinga, mumakwikwi munoda kusimba. Saka ticharamba tichishinga zvinobuda musarudzo mukupera kwegore. Ndizvo zvatinozoona tichiziva kuti zvatakashanda gore rese tapedza tiri papa taita izvi.
Asi utungamiri weHighlanders hunodzokera pamapoints mashanu kana vakarova Black Rhinos muBaba Field Stadium mangwana. Mangwana zvekare munhandare yeBata Mugweru, murairidzi mutsva weDynamos Genesis Mangombe ari kuwana mutambo wake wekutanga weleague apo Dimbare iri kusangana neShesham. Mutsigiri weDynamos vaClayton Maticha vanoti vari kutarisira shanduko huru matambiro echikwata chavo nemurairidzi mutsva uyu.
Tinoita samasupporters, we want more wins, we want more results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. We expect kuti team move. If results don't come, for now we are not that bad. We can correct my mistakes to famba.
Asi veruzhinji vashamisika nezvabuda kunyamuga stadium uko FC Platinum yaita mangange 1-1 neCranbourne Bullets iyo iri pazvikwata zviri pasi pasi mugungano iri. Asi murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti vese vari kuti chikwata chake chabuda mhondo yekutora mukombe uyu ngavambonyarara nekuti rwendo ruchiripo.
Irwendo kau kuti tikaita izvozvo tinosvika patinoti tisvike, kuti ndibve munondoenda kuBrewery ndokona kukwira malipsi kana 5 pandopano ndisvika kuBrewery.
Urongwa hwemitambo hwabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele hunoti FC Platinum ine Highlanders svondo rinouya. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Simba Bora 0 Chicken Inn 1, Blue Chips 0 ZPC Caribas 0, Herentals 1 Green Fuel 0. Mangwana zvekare Triangle versus Manika Diamonds, Wange versus Yada. Zvichakadaro makundano eFIFA Women's World Cup 2023 ari kusvika kumagumo mangwana nefinari pakati peEngland neSpain. Zvikwata izvi zviri kusangana munhandare yeAustralia Stadium muSydney nenguva dza12 masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF ari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoyambira vari munyika kuzoongorora sarudzo kuti vaite zvavakafambira. Bato rinopikisa reCCC rinopinda mudzimba muBulawayo richitsvaga rutsigiro pamberi pemusangano mukuru uchaitwa mangwana nemutungamiri waro vaNelson Chamisa. Chikwata chengezi Platinum Stars chinowedzera matambudziko eCapes United mumakundano ekastolaga Premier Soccer League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo omhla ka 19 kuNcwabakazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho loluzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano waleli bandla ozaqhutshwa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo kusasa.
Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebekhona koBulawayo kubana ephabule inhlelo zethu zebandla le-TCC imanifesto kubana nxa singenile thina i-agenda yethu yokukhokhela yiphi.
Izakhamizi zemaphandleni asewange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle elokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crows. Yabo ke sizalethulela lezo indaba lezinye. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazohlola ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu oluzayo kuleli akumelanga beze elizweni besekela uhlangothi oluthile. Uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuluma emhlanganweni webandla leZANU-PF eTongogara Ground eShirugwi namuhla. UMongameli Mnangagwa uthe ukhetho lolu lokuthula njalo abaluhlolayo kufanele bekunanzelele lokhu futhi behloniphe ilizwe leZimbabwe.
Please do not come to observe us with foregone conclusions from your home or your countries. Come with an open mind.
UMongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eZimbabwe linxuse amazwe angamachuma 45 ukuzohlola lolu khetho. Uthe amazwe angentshonalanga akumelanga afundise leZimbabwe ngombuso wentando kaZulu. Ukhuthaza amabandla ancintisayo ukuba akhankase ngokuthula esithi ibandla lakhe liqakathekisa ukuthula njalo ukhetho lolonyaka luza phutsha kungeladlakela. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla leZANU-PF lincindezela uZulu ukuba alivotele.
Yena njengo president uyayazi diplomatic protocols ukuthi awuthethisi ama diplomats labanye abantu abazivela kwabanye abantu. Uma bephambanisile uyababiza ngasese.
Ekhuluma kulumbuthano uMongameli Mnangagwa uthe lanxa kulezijeziso lezi ilizwe selilokudla okunengi njalo inhlelo zokulima ezokwenjiwa lokulungiswa kwempahla kuleli ziqhubeka kuhle. Omunye obesemhlanganweni lowu owake waba ngumphathi ntambo kakhulumende obona ngezemidlalo uMnumzana Makhosi Mhlongwane uthi uyathokoza ngokwenziwa libandla lakhe.
I-performance yethu yalonyaka eka-2023 idlule eka-2018 in terms of inani labantu abazavotela uMongameli Mnangagwa, inani labantu abazavotela ama-MP weZANU-PF, inani labantu abazavotela ama-councillor njalo weZANU-PF, labanye abachechene yinhloso yethu. So ngokubona kwethu ukusebenza kade sikuyenza isikhathi sonke sokusela ngoSeptemba nyakenye kuze kube khathesi sibona ngathi hayi abantu bamobilized.
Umsekeli weZANU-PF uMnumzana Gift Ndlovu uthi ibandla lakhe lizanqoba.
Ibandla siyalisupport nama implementations wonke ayenziwa libandla, siyawalalela, siyawezwa, siyawa understand.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Divine Hobe obekumanyana wePollard othi usesekela ibandla leZANU-PF.
Ngingathi okwenze sasekela uMongameli ukuthi sithe sinanzele ukuthi asisangeni ukukhetho loluzayo ngendaba yezimali, kodwa sathi lokho akusoze kusimise ukuthi sisekele uMongameli njengoba ngumuntu athi esivele sisebenzisana laye iminyaka emihlanu edluleyo sikuPollard. Imbono kade siyifaka eminye beyithatha, ngalokho sibona ukuthi siyakwazi kunenge afisa ukuthi akwenze ku 5 years lezi ezilandelayo.
Umhlangano weZANU PF namhlanje ube ngokugcina kungakakhutshwa ukhetho kuviki ezayo lapho okuzakhethwa khona umongameli, amalunga eParliamente kunye namakansila. Ngimele isifiso 7 nise Shurugwi ngumndlozi Ndlovu.
Ukusenjalo ibandla le-Citizens Coalition for Change lamhlanje libhotabhote edolobheni lakoBulawayo likhankasa ku-roadshow phambilini komhlangano walo ozaqhutshwa enkundleni White City Stadium kusasa. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye eziphathelane lamalungiselelo okhetho koBulawayo.
Isikhulumi sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba okhangasela ukumela ibandla lakhe esigabeni sephelandaba Chabalala edale leParliamente uthi bakhangelele ukunqoba kuviki ezayo.
Namhlanje sikobulawayo kwentuthu ziyathunqa, sesiqalisile ikhara lethu lapho esinusa abantu ke eWhite City kusasa mhlaka 20 August. Umongameli Advocate Nelson Chamisa bebe khona koBulawayo kubana ephakule inhlelo zethu zebandla le-CCC iman festo kubana xa singenile thina iagenda yethu yokukhokhela yiphi, njalo uzathola ithuba lokuintroducer ama-members of parliament. Liyakwazi ukubana kula matsotsi ayezithi wona ngayi-CCC amemelwa nguchamisa, so uchamisa uzabe khona kubana ephakule sobala abantu abamela ikakhulu ephelandaba Chabalala lapha ke icandidate ungu-Gift Ostalo Siziba.
Ozamela ibandla le-CCC ephumula unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi kusasa umongameli wabo uzaveza amalunga azabamela koBulawayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Methembe Moyo uthi bakhangelele ukhetho olulokuthula. Umnumzana Thembelani Dube, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network koBulawayo eyabe ihlola ukuqhutshwa kokhetho uthi amalungiselelo ahamba kuhle.
Singakufakazi ukuthi ukutrainwa kwama-election observers singathi ngama-short term station-based kumbe polling station-based observers uqhubeka kuhle kakhulu. Inani eliningi selitrainiwe, njalo abaningi sikhuluma nje ba-accreditor ezindaweni lapho kumele baphiwe khona ama-track okumele bawathwale esingathi khonkhona i-final stage accreditation. So silokujabula okukhulu kakhulu siyinhlanganiso.
Ngakwelinye icele ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Izakhamizi zemaphandleni yaseWange sezisungule uhlelo olujonge ukwehlisa izinga lokungahlalisani kuhle phakathi kwabantu lezinyamazana zendle olokwakha izibaya ezibizwa ngokuthi ngama-predator proof crawl, ukwenzela ukuthi izilwane, impisi lezinye inyamazana zingafohleli emizini yabo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Aba kulolu hlelo bathi njengezakhamizi babona kufanele ukumanyana behlomisane ngendlela zokwehlisa ubudli lobu ngemva kokunanzelela ukuthi izibaya eziningi bese zithanyelwe izilwane ezihlasela ngitsho libalele. Unkosikazi Doris Mkandla odabuka esigabeni seMusenyika ngaphansi kwenduna uShana ngomunye wabaphatheke kulolu hlelo ochasiswa okwabenza balusungule.
Izinyamazana bezilohlupho kakhulu, silala sigijima lapha lalaphana sigcishana lezinyamazana kuze kwenzakala omunye esajoyina laye kubhoma loleli walinyazwa isilwane singakabi lebhoma. Kodwa singananzelela kathesi ngenxa yebhoma leli, hhayi ukudliwa kwesifuyo sokungani kwehlile.
Omunye olomhlambi wakhe kulindawo ngumnumzana Marvin Ngwenya.
Emasimini nxa ula ngamaplot owayezileyo ngafika 6 uzathola ukuthi kulomehluko esivunweni sakho zabalaso. Umehluko uba khona ukuthi usungavuna times 4 isivuno ongasenza lapho kungavundiswanga khona zinkomo lezi. Inkomo lezi ziyanceda kakhulu ekuvundiseni umhlaba.
Umnumzana Edmos Sibanda yena odabuka enduneni umvuthu njalo engomunye wamalunga ohlelo lolu uyayisekela inkulumo kaNgwenya.
Siyazala masinyane inkunzi siyazilandela masinyane zesikazi kasi futhi siyathola nxa ngazigula zelashwa zilo doctor ngikhona uthi sangifonela ukuya one time eBhoma ehlefiezithule zikhona eBhoma zivalele ezalabe masinyane.
Umnumzana Mduduzi Mpofu laye ongumfuyi ehlelweni lolu osachikanda kubi njalo esebenza ngaphansi kwenhlanganiso yezemvelo iVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity guardian uthi umanyano lolu solubasizile kakhulu ngoba kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswayo.
Ingozi esike sahlangana lazo lapho esike sabona khona abadzali ababili abalinyazwa ezilwane bezama ukuzixotsha bezisusa esigabeni. Kodwa kathesi kusukela ngo-2017 asikahlanganile ngozi kusungendlela esafundiswa ngayo.
Umnumzana Bongani Dlodlo osebenzela laye linhlanganiso yeVictoria Falls Wildlife Trust engucommunity programs coordinator uthi bakubone kubalulekile ukusondela duze lezakhamizi lezi ngoba zigonjolezelwe liganga lezasendle ezigoqela iWange National Park leFula Forest.
Silwane nxa sizingela sizingela sibamba into esiyibonayo. So i-mobile crawl leyi iyavikela ukuthi silwane sibone okuphakathi.
Unkosikazi Edith January laye okulinhlanganiso uchasisa asebekwenzile lezakhamizi kusukela ngomnyaka ka-2017.
Phezu kwalokhu sisebenzisa amavuvuzela ukuxotsha izilwane lempisi ukuze sehlise ukudla.
Udlodlo uthi sebephezu kokusungula olunye njalo uhlelo okuthiwa iHeading for Health oluzaxhasa izakhamizi ukubatholela ozakwelusa izifuyo lezimalanga onke. Izinga lokubulawa kwezifuyo ikakhulu emaphandleni liphezulu kakhulu. Njalo lokhu kugcizelelwa luphenyo olwenziwa ngabe komiti ebona ngengozi ezingehlela ilizwe eZimbabwe Vulnerability Assessment Committee oluveza ukuba ngomnyaka ophelileyo abafika phose amachumi ayisikhombisa ekhulwini 69% babika ukuphatheka kulolu hlupho. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawafule
le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lapho esixoxa labazancintisa kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesithathu ngeviki ezayo. Sesixoxela besifazana abamabandla ehlukeneyo njalo lamuhla sikhuluma lalabo abazancintisa bemele ibandla leMthwakazi Republic Party iMRP.
Sanibonani, igama nguSponsi Wempala nguWard 17 eMatopo Constituency. Hayi, uhlelo lokukhankasa luyahamba, abantu bayanyamukela. Ongukhangeleleyo ngu-approve esigabeni indaba zamanzi ukuthi abantu bahambele amanzi khatshana basilazikotsho amanzi ahlupha okunye le-improvement ye-education ezikola kulagetsi.
Ibizo lami ngukuhle Ncube, ngokuzalwa ngizalwa eBhalapa after Maphisa, ngikhathe singatshile e-dry paddock u-ward 2 eDembe. Ngikhontestela ukuba ngukhansila izikolo zifile. Akulamakliniki aseduzane, amakliniki aseleminyaka leminyaka aqalisa ukwakhiwa but aphele. Ezibhedlela akula medications, akulamanzi, akula kudla, akula lutho. Umgwaqo wethu ufile kakhulu, too much is mine, imgodi, izifuyo ziyawela. Kunjalo nje lomnotho wakhona yena lo ophuma ezimayini thina usincedisi ngalutho. But at the end of the day, ikhansili yalithatha ama umthelo lemthelo yamakhasi, imthelo yamakhanda iyangaphi ngoba siyathela emizi ma at the end of the day sihlupheka, izikolo zifile kungela zikotsho, amaklasi engekho enough, ama-teachers ngapha thina singamaNdebele. Umntwana oka ECD ma yaqala ukufundiswa ngesishona kuyabe kulungile yini khona lokho? Abantu bayakutshela ukuthi thina siyafisa ukuthi ngabe singakusapoti kodwa sisaba ngoba kuthiwa kulamakhamera azabe sikhangele ku-ballot box, kulama-serial number azabe tshengisa ukuthi sivotela which party. Abantu bebebona ukuthi ngiyazama ukuphakama, ngiyasebenza esikolo la ezakhamuzi incedisana. So bengifisa ukuthi ngabe bengangifaka ulwazi lolu engilalo ngilithathe ngiluse phezulu ngibambisene ncedisa. Okay, mina nguRebecca Mafu, ngimele uward 8 impopo mamzilikazi, ngimele ukuba ngucounsilor weward 8. Ngibone ukuthi iBulawayo yethu isifile, ngabona ukuthi amasiko ethu asefile, ngimele ukuthi sivuselele kwamasiko lemigwaqo idorobho lethu seliwonakele kakhulu. Alula mgwaqo, akulamanzi, akulamagetsi, izakhiwo okwakumele zivuselele uBulawayo sezadilika. Asisasebenzi ukuncedisa ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo. Hhayi, lami ngokuzithemba mbona engani nganqoba ngoba abantu bakhanya bemthakazelela umthwakazi.
Igama lami nguSthembiso Swanda, ekuwadi 15. So mina into eyenze ngakhankasa lapha yikuthi especially thina emathebheleland ngapha akunamuntu osimeleyo ngokomnotho nje wakithi. So ngakuthi nami ngingene ngikhankasele abantu bakithi ku-MRP ukuthi mhlawumbe singaba ngcono okwezomnotho. Konke nje sikhathazekile lapha esikhona ezindaweni akulamanzi akulani. So uhulumende lo esilaye abasisizi ngalutho. Okwamanje nje sikhe sikhe emthonjeni akulamanzi akulani akulazibhokane imigwaqo ifile. So yikho into eyenza ngangijoyina leli bandla ukubana ngingene ukubana ngikhankase ngilijoyine leli bandla. Nakhenkayo bantangafukela sikhuluma zilinye nje sili njengamaNdebele bangamukela. Bangiphomisa ukuthi bazangifaka ukuthi ngibe ngokuphansila. Ile kuthi umuntu lomuntu emabhodini umuntu yabe eseheda. Abantu benkayi ngithi mina ngicela ndivotele mina uSthembiso Swanda umama umuntu ongumama nesihlelo. Like ndithi ibandla la i-MRP imfazi Republic Party ngizabona ukuthi kuzalotshintsho onda ward 15 imali ingayisikopo igramela imfundo eluthi imbongi lonke ngiyacela nje ngilapha nje e-studio.
Lapho sizwe abesifazana abazancintisa kukhetho oluzayo bekubandla leMthwakazi Republic Party kulolu hlelo oluphathelane labesifazana lapho esesixoxela abanye abamabandla ehlukeneyo besichasisela ngenhlelo zabo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo khonapha emsakazweni wenu weStudio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ngeselithi okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezemithetho kumnumzana kucaca phulu. Sihlaziya udaba lokuthi kambe ukupha ukudla emaralini ukwenziwa libandla leZANU-PF kungaba kuyikwephula na umthetho.
Abantu bangayeralini mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bezokuba nesikhathi sokuthi badle. There's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nxase kunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini bethiwa amarayisi bethiwa ukudla okushiyeneyo kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivodlele. That becomes vote buying. So it's context. Let's also know the social welfare. Ngalelo langa ichike ukuthi iqhube iprogram ya yayo. Bayeva ubuza umbuzo lo eParliament Chris. Baphendula wathi no but umsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. Sasibone khonokala ku-abuzwa ngezikhathi zama-election. Ama-program asesenziwa kwezinye indawo ezithize. Ngesikhathi sama-election ama-program akasevele engenzakali phakathi kwesikhathi. So the abuse of the system in that way. So we content Chris uriyalo ukuhamba njani.
Kodwa le lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF abantu bayaphiwa i-chicken bephiwe isinkwa lamanzi le-drink singathi kuyini lo
mina lo tata ngibona ngazani emarallini vele abantu bayasithi lami yinje ngangathi ngiyathola abantu besuka ku-conference yabo be-rallini wayisithi I must make sure ukuthi nxa i-rally liphela the group somewhere and we give them something to eat. Remember, why does it have to be so as long as the man is rallying there, must support his hand, I don't see any problem. If problem is not going on, I'm going to go to the hospital.
Asingeke sathi i-vote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye babe sebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla ukuthengeke. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa-ke nxa kuyake kuseralini ngoba even any other party even i-opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kunesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina siyabe singelawo ama-resources akhona kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaseralini kulusizi-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. If vote buying, ileana ayokuthi ndakhumbula mina wawulala kuwiki izimoto ebusuku kuma shopping centre. Uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abameze baphiwe ukudla amarole elayinile that i-vote buying esesayibonayo ndikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya nyakhumbula sihambele ematopo abantu behlela behlezi kuma-shopping centre langaphansi kwezihlaza kuthi abamelele ukuthi uzabuya ukudla eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi exposed kweyinye i-view engaba khona that is vote buying ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azowuvotela yiyo i-vote buying.
Lo-ke bekungumnumzana uCaca Phulu, ingcwethi ehlaziya ezemithetho ebesiqoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Kwezemidlalo iqembu lengezi platinum linqobe ele Caps United 1-0 lamuhla okutsho ukuthi ele Bolso selehlile kancane kungalane emiklomelo emidlalweni yePremier Soccer League lapho ebelikhokhela khona. Njalo kweminye imidlalo edlalwe lamuhla iChicken Inn inqobe iSimba Bora 1-0 okwathi iBulawayo Chiefs leZPC Kariba kwaba 0-0. Kukanti iHerentals inqobe iGreen Fuel 1-0. Kusasa iTriangle iyadibana leManica Diamonds ekuqhubekeni kwayo nale imidlalo. Uhlelo abaculi bethu lamhla sihamba lomculi kaMaskandi uOnesimo Choma yena ozibiza njalo ngokuthi Nqamebomvu lensizwa idabuka inkayi kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladelayo elitsha kungxoxo lontungameli inkomo we Studio 7.
sengihambe kakhulu emculweni. Ngathi mina nginama album amabili ne EP. EP yami le enengoma ezo-6 ena lezi ngoma edlala nje kumanje eshisi ikhotha. I-EP le iyona ezingenze ngaba nendondo ezimbili engiwine kumakhawa nendaba, indondo ye-Best Maskandi Artist, ngaphinde ngawina indondo ye-Most Vote, okusho ukuthi ngibashaye bonke.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ungaya ku-YouTube ufike ubhale Nqame Bomvu uthola mina, bese uyadownload ingoma okanye ku-Vidnet izotholakala njalo ingoma zami. Inombolo zami eyitholakala ku-WhatsApp kanti ma uthanda uyayifonela 0617 300 525.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga bodade wethu nanonke emini nami enikwazi ukuthi nivote sizeziwine indondo. Kanti mase nisubscribile sile kwa-YouTube, nifike nisubscribe nilike futhi ukuze ama-likes akhuphuke. Ngiyabonga kakhulu.
Yeboke lapho besisizwa ke uhlelo abaculi bethu lapho besilomculi kaMaskandi Onesimo Chuma inozibiza ngokuthi Nqame Bomvu, dabuke inkayi phela kodwa ecula ese South Africa. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.